agamba maviri aradzikwa nhasi ndiambasada Johannes Thomana vaimirira nyika kuDRC uye vaimboshanda kumajeri vaWilton Siziva. Vaviri ava vakashaya mushure mekurwara kwenguva pfupi. Vachitaura pakuvigwa kwemagamba maviri aya, vamunangagwa vati Zimbabwe haizofa yakatongwa nehurumende yevatengesi, vachiti izvi ndozvakarambwa nemagamba akaita savaThomana navaSiziva.
Zimbabwe haizofa yakatongwa nehurumende yevatengesi, hazvizofa zvakaitika.
Vamunangagwa vati vaviri ava nevamwe varere paHeroes Acre vakarwira kuti nyika ive nerunyararo.
Mushure mekuenda kuhondo kwemakore gumi nematanhatu, takazvipira kuchengeta rusununguko rwedu neropa redu.
Vamunangagwa vakurudzira vanhu kuti vavhote murunyararo munguva yesarudzo, asi vanopikisa vanoti muromo hauzarirwe nerwizi sezvo vari kuita mhirizhonga vakawanda vasiri kusungwa nemapurisa, zvikuru vanotsigira bato reZANU-PF. Vatiwo hurumende yavo iri kuvandudza upfumi kunyange yava nemakore makumi maviri nematatu yakatemerwa zvirango zveupfumi. Asi vakatemera zvirango izvi vanosanganisira hurumende yeAmerica vanoti hazvina kutemerwa nyika, asi vamunangagwa nevamwe vavo vanopomerwa mhosva yekutonga nedemo. Meya veHarare vaJacob Mafume, avo vange varipowo paHeroes Acre, vati zvakakosha kuremekedza magamba vachiti basa ravakaita rakakoshera munhu wese muZimbabwe. Vakatiwo zvakakosha kuti vanhu vavhote murunyararo.
Zvinhu zvinoremekedzwa nenyika yese neleadership yese yenyika hazvinei nokuti uri bato ripi.
VaMafume vatiwo hapana anoda kuti nyika itongwe nevatengesi, vachiti bato ravo reCitizens Coalition for Change harisi bato revatengesi.
Nyika haitongwi nemapapeti eumbavha, nyika haitongwi nemapapeti euori, nyika haitongwi nemapapeti ezvinhu zvakasiyana siyana. Tese toda kuti nyika itongwe nevana veZimbabwe. Maleaders ese aripo vachamisa mwana weZimbabwe, havazi papeti.
Vamunangagwa vatsanangura vaThomana semunhu akaita basa guru zvikuru munyaya dzemutemo. Izvi zvatsigirwa nemunyori mubazi rezvemutemo amai Virginia Mabhiza, avo vakadzidza nekushanda navaThomana.
Nhasi ndinoda kuti kune umwe wedu fambai zvakanaka vaThomana, tichasanganiswa naye musiki.
VaThomana vakambotemerwa havo zvirango neAmerica vachinzi vaitarisa kuti wabuda mumba mani pakuchuchisa vanhu. Nhengo yeZANU-PF Central Committee vaChinga Dube vati vaSiziva munhu akashandira nyika yake kubva kuhondo uye anokodzera kuradzikwa paHeroes Acre.
Akashanda zvikuru chaizvo kanyanisi, akaenda kuvira nyika ikoko ari kuZambia kuzipa.
Urongwa hwekurangarira magamba hwaitwawo matunhu ose munyika, asi vamwe varwi vehondo yerusununguko vakaita sevaive mutauri webato reZANU-PF varugare gumbo vati havasi kufara negwara ratora nyika.
Rivo rusununguko havasiri kufara, but hatifane kuita restricti kufara just kuva muve vakarwira rusununguko, nekuti umwe noumwe akarwira rusununguko nenzira yake yaikwanisa. Hatibvaifanira kuti tese tingoenda kuhondo. Vamwe vanosara vaibikira, vamwe vange vari maintelligence vana mujibha vana chibhido vese vakarwira rusununguko. Asi chikuru chatinoda ndechekugara zvakanaka. Ende tanga taona mabasa ende zvedu yange yakwira, zvikoro zvakavakwa zvezvi zvakaita, handiri kuti kude munhu aichema.
Vagumbo vativo havawirirani nenyaya yekuti vakarwa hondo chete vatungamire nyika. Zimbabwe yakawana rusununguko muna 1980 mushure mehondo yakadeuka ropa revanhu vakawanda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.